Mutevedzeri mukuru webazi reCivil Protection Unity vaFarai Hokonya vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rakagadzirira chose kusvika kwedutu mupengo recyclone Chido uye hakuna munhu achatadza kuwana rubatsiro nenguva.
Saka hurumende tichida nemapartners ayo vane hurongwa hwekuti chekusvika dii vanhu vachange vachiwana rubatsiro rwakafana vachizochengetedza upenyu ndohwakakosha kuti tichengetedze. So prepositioning zvimwe zvinhu zvinoita kuti dambudziko rireruke atotanga kuenda kunzvimbo dzo dzinotarisirwa kuti mafashama angagona kuita, zvichisanganisira izvo kutsvaga kwemafuta nekuzoaendesa kunzvimbo dzaanoda kunoshandisa kuti vanhu vakwanise kuzofamba nekuenda kunzvimbo dzinenge dzakachengetedzeka.
Vanoshandawo mubazi reMeteorological Services Department vaBaba Maketa vazivisawo kuti dutu mupengo iri richange raorera simba parichasvika munyika richitanga nenzvimbo dzekumabvazuva dzakaita semutoko, Murehwa, Nyamapanda nedzimwe nzvimbo.
Chinotarisa kuti paichapinda muZimbabwe simba rayo rinenge ravedzera kuderera chose, zvokuti hazvinonyanyi kuparadza sezvainge ichitarisirwa pakutanga. Cyclone iyi painopinda muZimbabwe tinotarisira kuti ipinde nekunzvimbo dziri kumashonaland east, zvikuru kubhodha rekunyamapanda, yofamba ichidzira kunana kotwa, mutoko nekunana murehwa, uye yozotora chine chidimbu chekumashonaland central chainopinda kunana bhindura nekunana shamba. Saizvozvo
mumwe mugari wekuchimanimani vapadheni maguta vaudza Studio 7 kuti veruzhinji kuchimanimani uko kwakamboparadzwa nedutu mupengo cyclone Idai muna 2019 rwendo runo vakagadzirira chose, uyewo vatenda kuti dutu mupengo recyclone Chido rakashambadzirwa zvakanyanya.
Yambiro zvokuti vanhu vaziye pachine nguva kuti kune dutu mupengo riri kuuya inenge yakaitwa zvakasimba. Nzvimbo zhinji vanhu vakuziva kuti cyclone Chido ari kuuya chinda ari kusvika nhasi. Vanhu vari kugadzirira sungasungawo zvinatenga zvedzimba, zvikwere zvehupfu nekuchengetedzawo zvaanokwanisa kuchengetedza.
Chitsuwa chemayot chiri pasi peFrance asi chiriwo pakati penyika dzeMadagascar neComoros ndicho chaparadzwa zvakaipisisa nedutu mupengo iri. Kunyange hazvo huwandi hwevanhu vakashaya nekuda kwecyclone Chido husati vave kunyatsozikanwa, France inoti vanhu zviuru nezviuru vari kutyirwa kuti vakafa. Dutu mupengo iri raiputsa dzimba dzevanhu, kudonhedza magetsi, kuchera nzira nekudonhedza miti. Dutu mupengo cyclone Chido rinonzi rakatopinda muMozambique nenzuro kunzvimbo dzinosanganisira Mesufi uye Cabo Delgado. Kunyange hazvo pasati pave nehuwandi hwevanhu vafa vari kuzivikanwa kuMozambique pari zvino, sangano reUnited Nations World Food Program razivisa nhasi kuti vanhu mamiriyoni maviri vari panjodzi yekukuvara kana kufa nekuda kwedutu mupengo iri. Pari zvino World Food Program inoti vanhu mazana mashanu vapiwa zvekudya kupemba uko vari kufanochengetwa munguva yedutu mupengo iri kuMozambique kwekare. Zimbabwe yakasangana nedutu mupengo raityisa zvikuru recyclone Idai mugore ra2019 iro rakauraya vanhu vanopfuura mazana matatu kuChimanimani, Chipinge nedzimwewo nzvimbo kuManicaland. Mitumbi yevanhu vazhinji yakashayikwa, uyewo dutu mupengo iri rakaparadza nzira, dzimba, zvikoro, zvipfuwo nemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.